Mumashoko kwatorere nau sangano rinorwira kodzero dzevanhu rezimu rights rati pane munhu akuvara muChaus Osen Theatre apo pange pachizeyewa bhiri repvo iri. Vamwe vapinda mumisangano iyi vanoti vachisidzirwa zvapakuti vaende muupoteri. Chakonzera mutauro zvinonzi inyaya yekunyorwa mazita kwange kuchiitwa vanhu sematauriro aMai Joyce Mhungu.
Haina kuzomboenderera mberi komiti yabva yangobuda yaita ishu yerejista, saka makambazanzi ange kukunyorerei vanhu then kubva kwatoita umaasotedzera kuti aiwa zere maengo amakadai omaterorist acho. Saka
muchinoi musangano wambomiswa nekuda kwemhirizhonga mushure mekunge vanofungidzirwa kuti nhengo dzezanu PF varambidza mumwe mugari vaDonald Chinotuna kupa pfungwa dzavo vachiti vainge vataura zita rebato ravanotsigira. Kunyange sachigaro wekomiti yanga ichitungamira musangano vaDexter Mangaliso vapindira vachiti mugari apedzise pfungwa yake, mugari uyu abva adoma bato rezanu PF nezita izvo zvawedzera kusawirirana.
Kune maorganizations atinonzwa anoti maaffiliates of zanu PF party.
Vanhu vakawanda vati vange vave kutya kutaura zvapakuti vangoita zvekunyora pfungwa dzavo pazvipepa vachipa vashandi veparamende sezvinobvumirwa nemutemo. Asi musangano usati wamiswa, mumwe mugari wemuchinhoi vaThomas Mapara vanga vapa pfungwa dzavo dzekuti mutemo uri kuda kuiswa unodzvinyirira masangano akazvimirira.
Tikaenda this bill takuta sort of like kudzvinyirira my NGOs.
Asi mumwe watsigira bhiri ndivaonias mawe vati rakanaka kuti hurumende inenge yoziva mashandiro emasangano akazvimirira ioga.
Because my NGOs anenge achipromota homosexuality, achipromota my non-cultural beliefs, values, ethos and so forth and so forth.
Bhiri iri riri kushorwa neUnited Nations ichiti rinokanganisa zvikuru mashandiro emasangano akazvimirira oga munyika. United Nations yakakurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vasaise ruoko rwavo kuti uve mutemo sezvo uchityora zvibvumirano zvakawanda zvakanyoreranwa neZimbabwe nenyika dzepasi rose. Asi gurukota rezvemitemo vaziyambe ziyambe vakaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa pamutemo uyu.
Vari kutaura nezvemutemo uyu havasi kuverenga mutemo wakabuda mudare reparamende kuti unorevei.
Asi mukuru wesangano rakazvimirira roga rezimu rights vadzikamai Bere vanoti mutemo uyu hauna kunaka.
Mashoko ekuti bill iri riri kuuya kudzivirira kuti maNGO vasasponsor terrorism asi mashoko echokwadi wayo, evidence iri paground inopokana naizvozvo.
Nyaya yekukanganiswa kwemakomiti eparamende kuita misangano yave nemakore ichiitwa asi pasina vanosungwa. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vaudza Studio 7 kuti vange vasati vapirwa nyaya yemhirizhonga iyi kumasvingo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.